represent DC.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 kukadzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Noda kuti vanhu veZimbabwe vasimbisise ndechekuti hurumende yedu yakaiswa pamasanctions nekuda kwehunhu hwavo, hunhu hwekurova macitizens, hunhu hwekusada kurespekta mahuman rights. Saka kunyange masanctions akabviswa, chikuru chisingabvi gunhu wakaipa unoitwa nehurumende yedu.
European Union inobvisa zvirango zvayakatemera mutevedzi wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru weZimbabwe Defence Force vaValerius Vanda naAmai Grace Mugabe.
Hazvisi kutaridzwa kuti kana matare akangofambisa basa ravo sezvinotaridzwa pamutemo, nyaya iyi hakuna munhu akamboresaindwa naemployer wake. Azvisazvamboitika pasi pano endanzise zvakaita.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoenda kumatare kumisa kudzingwa basa kwevarayiridzi vasiri kuenda kubasa.
Asi patakanga tiri gurukota revechidiki tiri Minister of Youth, ndakaona sekunge zvanga zvisina kukodzera kuti tinge tichipasanura vana vechidiki veZimbabwe tichiti ava ndo vanotsigira ZANU PF, ava vanotsigira chakati nechakati, ava vanotsigira chakati nechakati.
Vaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao vanoti National Youth Day rinofanirwa kuve revechidiki vose pasina zvemapato ezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzo wenyika dzeEurope kana kuti European Union wakazivisa nezuro kuti hapana chachinja muZimbabwe pamusoro pekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Naizvozvo zvirango zvakatemerwa makambani ane chekuita nebato reZANU PF acharamba aripo. Asi European Union yabvisa zvirango zvayakatemera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru weZimbabwe Defence Force vaPhilip Valerius Vanda naAmai Grace Mugabe. Asi zvirango zvakatemerwa kambani yeZimbabwe Defence Industries zvicharamba zviripo. European Union inoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichitorwa. Vanhu vanoshora hurumende neavo vanotsigira mapato anopikisa vanoramba vachifishidzirwa. European Union inoshorawo mitemo yeData Protection Act nePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paWellesley College muzvinafundo Chipodendere vanoti European Union yasiya zvirango zvakadaro nekuti inoona sezvinoshanda.
Nzwa kuti veEuropean Union vati ivo vari kudzosera masanctions kana kuti havasi kubvisa masanctions pahurumende yeZimbabwe chiburikidza nekuti chikonzero chavakaisira masanctions anova iwo mahuman rights violations ari kuitika munyika, kurohwa kwevanhu, corruption nezvimwe zvakadaro. Vari kuti ivo maonero avo ndeyekuti zvinhu izvozvo hazvisati zvagadzirisika. Vari kuti ivo zvekare masanctions avo anobata vanhu vashomashoma, vakuru vakuru munyika, zvichivatadzisa kufamba famba kwanoda kuenda, zvichivatadzisa kuisa mari mumabhenkeri nedzimwe nyika. Ndiko kubatikana kwavanoita nemasanctions. Saka naizvozvo veEuropean Union vaona kuti hapana zvachinja munyika yeZimbabwe.
Dr. Dendere, kubviswa kwezvirango zvanga zvakatemerwa vatatu ava kunobatsira chinyi kana takatarisa zviri kuitika muZimbabwe? Zvinoreva chinyi?
Kubviswa kwevatatu ava pamasanctions ndinoona sekunge maefforts emadiplomats ekuEU. Tingangotaura kuti vamwe vanotiwo Catriona vekuUnited Kingdom vasati vaenda vakanga vari kakuwirirana kwavaita nawasi ndashamisika nekuona zita ravavhalarisi bandarire ipo ipapo handina kunzwisisa kuti seva vabviswa muone rangu ndekuti Grace Mugabe abviswa nekuti haachisina simba raanaro
iwo masanctions ao acho ese aya achite basa here munoona sekuti pane zvaatakwanisa kukonzera kuti zviitike here masanctions ava nenguva yakareba kudai
Muriramu ndekuti masanctions asina kukosha dai hurumende yezimbabwe isingarambi ichichema nezvavo iko zvino masanctions asara aripo pane vedefense forces tinoziva kuti army inopindira chaizvo mumatongerwo enyika kunyanya panyaya dzemaelections saka zvakangokosha kuti vazive kuti nevekunze vakatarisa mabatiro avari kuita macitizens saka zvese izvi zvinhu zvatinenge tichiisa into account tandinoona chinoda kuti vanhu vezimbabwe vasimbisise ndechekuti hurumende yedu yakaiswa pamasanctions nekuda kwehunhu hwavo hunhu hwekurova macitizens hunhu hwekusada kurespecta mahuman rights saka kunyange masanctions akabviswa chikuru chisingabvi hunhu hwakaipa hunoitwa nehurumende yedu saka isu sevagari vemuzimbabwe tisu tinotofanirwa kunyanyisa kutsikirira simba kuti tudze vakuru venyika kuti izvi zvamunoita zvekurova vanhu zvekuti maitiro ekuti ZBC pakaitwa rally yavachamisa havana kana kuita coverage iri free and fair vanhu havana kukwanisa kuenda kurally zviri free and fair izvozvi ndizvo zvinhu zvinoita kuti vaiswe pamasanctions asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti isu sevanhu tirambe tichiudza hurumende yedu kuti hatizvide kuti vanofanira kuchinja kuti vave vanhu vari democratic vanhu vanotonga zvinoita kuti munhu wese ari munyika agara akafara agara akasununguka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo chipodendere vari parunhare nestudio 7 asi nhengo yezanupf vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti zvirango zvose zvinofanirwa kubviswa sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights rinoti rakamirira rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe nezuro rakaendesa magwaro aro echimbichimbi kumatare edzimhosva kuti public service commission irambidzwe kudzinga varayiridzi vasiri kuenda kubasa kutanga nhasi chipiri mutungamiri weatus vaobert masaraure vanoti hurumende haisi kubudirira munyaya dzemumatare vachiti zvinoda kuitwa nepublic service commission hazvibudiriri vamasaraure vati varayiridzi havasi kuita basa kusvika zvichemo zvavo zvazadzikiswa kusanganisa kupiwa mihoro yavo iri mumadhora ekuamerica
varayiridzi havasati vakwana zvinokwanisira kuti vaende kubasa havana zvikwanisiro vana havanawo zvikwanisiro hakuna zviri kuitwa muzvikoro ende kana hurumende ikarega kupindira panyaya iyi tisagara tine zvikoro zvinonzi zvakavhurwa zvakavharwa tichitarisa kuti temu yedu ingori kotoro yedu ine ma45 days tatoshandisa mamwe akati 1 day pa45 iwayo tichaziva kuti hurumende dai yakurumidza kuita action kuti vana nevarayiridzi vaende muzvikoro
action inodikamwa apa ndeipi vamasaraure
action inodiwa kungoona kuti varayiridzi vabhadharwa mari inotenga action inodiwa kungoona kuti vana vasingakwanisi kubhadhara maschool fees nevasingakwanisi kutenga malearning materials vabatsirwa kuti vadzokere kuchikoro sezvo zviri izvo zvinosungirwa hurumende kuti inge ichiita nebumbiro redu remutemo varayiridzi vakapiwa USD 540 yavo yavari kuchemera iyo yavanokodzera kunge vachiwana yakadiwa pantsuru austerity measures vana vakapuwa support yekubhadhara zvinhu zvese zvinofamba zvikoro zvinofuu
zvino nyaya iyi zvaiva nenguva yakareba kudai isingaperi ko vana vechikoro nhaye vamasaraure
ndozvatinoramba tichichema nehurumende kuti izive kuti pane generation yairi kuuraya hurumende yedu iri kuuraya ewhole generation yevana vakupedzisira vakuita zvemutoriro madrugs vachiita maearly child marriages nezvimwe zvatinenge tisingatarisiri zvichikonzerwa nekuti hurumende yarama basa rayo basa rayo rekungoona kuti mwana neumwe zvake vemuzimbabwe awana kodzero yake yekuwana dzidzo kurebesa kwaita nyaya iyi inyaya yekushaya hanya kwehurumende nenyaya yekuti vari kutungamirira hurumende vana vavo havadzidze muzvikoro zvinhu izvi zviri kuafektwa necrisis vana vavo vanodzidza mumaprivate schools vanodzidza kuti kunyika dziri kure.
Nyaya yekuindisana kumatare yasvika papi?
Takauina kumatare panyaya kutanga yange yatangwa neminisitiri wepuraimari nesekondari education. Tinotarisira kuti tishava rakasha zvakare pechipiri patakafaira kesi nezuro tichipikisana nezvinotaurwa nepublic service commission kuti vachazoora resignisa vanhu vasina kuresigna musi wa 22 February. Zvese izvi tiri kutarisira kuti kumatare hatisati taudzwa zuva rekusangana panyaya yechipiri iri kumatare, asi tiri kutarisira kuti kana matare kufambisa basa rawo sezvinotarisirwa pamutemo, nyaya iyi hakuna munhu akamboresignwa naemployer wake. Hazvichazomboitika pasi pano ende hazvisi zvakaitika.
Kana mukakunda kumatare edzimhosva, hurumende inoteerera here zvataurwa namatare edzimhosva?
Nyika ino inotongwa nemutemo. Ukama hwatinawo nehurumende ndiwe constitution. Ukama hwatinawo nehurumende ndiwe mutemo. Hatina ukama hweushamwari kana hwechii nehurumende. Saka inofanira kunge ichitoteerera zvinenge zvataurwa namatare. Asi kana ingangoreka kuteerera chete kana isadi kuve hurumende, nekuti hakuna hurumende yakagadzirwa isingateeriri mutemo wemunyika mayo.
Chii chatotarisana nacho vana vamwe vari muzvikoro?
Chatotarisana nacho izvezvi idambudziko guru rekuti vana vari muzvikoro vasina varayirisi. Chatotarisana naro idambudziko guru yekuti mamwe maunion leaders aakufunga zvematumbu avo asingafunge vanhu, aakurwisira kuti dai mati chadzokera, nenyaya yekuti vane mari, vane zvavakananzwa, vane shuga yavakapiwa naemployer. Vakutya kuti kana vanhu vakaramba vari pastrike vanoshaya justification yeshuga yavakadya. Chatotarisana nacho ndechekuti vashandi vaakufanirwa kusarudza kuti vanoda here kuteerera vanhu vanodzwa shuka kana kuti vanoda kuteerera nhamo dziri muhomwe dzavo. Vanoda kuteerera matumbu avo vasina chekudya, vanoda kuteerera vana vavo vasina ndochikoro. Ndozvatotarisana navo. Asi kutarisira kuti vashandi havangazombomanikidzwe kuenda kubasa nevanhu vanodzwa shuka ivo vasina matumbu avo asina chavachapindawo.
Avo vange vari mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Zvichitevera kuungana nezuro muHarare kwevechidiki vachicherechedza zuva ravo reNational Youth Day, vaimbova gurukotare zvevechidiki vaPatrick Zhuwau vanoti zuva iri harisisiri kucherechedzwa nechinangwa charo. Gore roga roga Zimbabwe inocherechedza zuva revechidiki iri, iro rakaumbwa kupemberera zuva rekuzvarwa kwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. VaZhuwau vanoti vakashandura zuva iri kuti rive revechidiki vose munyika, asi iko zvino roratidza sezuva revechidiki vebato rimwe chete, vachiti bazi rinoona nezvevechidiki riri kuisa nguva yaro yose pane zvemitambo richisiya zvinonetsa vechidiki.
Tinoda kutanga nekutenda nguva yamadipa kuti muteerere mashoko angu mashomanini andinawo pamusoro pe zuva ra 21 February ririzvo zvakare zuva reNational Holiday yeRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Semunhu angari gurukota revechidiki, pakasarudzwa nehurumende kuti zuva iri rive holiday yenyika yose, ndine ruzivo rwekuti chakakodzeresa kuti zuva iri ritarisirwe kuti rive zuva rinocherechedzwa chii. Zuva iri raive zuva raitarisirwa nevana vechidiki vanga vari vebato rezanu PF chete, asi patakanga tiri gurukota revechidiki ndiri Minister of Youth, ndakaona sekunge zvanga zvisina kukodzera kuti tinge tichipasanura vana vechidiki veZimbabwe tichiti ava ndo vanotsigira zanu PF, ava vanotsigira chakati nechakati, ava vanotsigira chakati nechakati. Tikati zuva rakadai pave nezuva rinocherechedza kuti vechidiki venyika yeZimbabwe ndo ramangwana renyika yeZimbabwe, kuti rive zuva rekuti zvinonyutwa zvavo zvavanodira zvavanoshuvira kuti zvive zvichiitika zvive zvinhu zvinenge zviri zvinokurukurwa nehurumende, zvichikurukurwa nehama neshamwari, zvichikurukurwa nevabereki, zvichikurukurwa nenyika yose, kuti tive tine ziso senyika rakatarisa pazvishuviro zvevechidiki venyika. Asi hazvisi kunyandofamba saizvozvo.
sei muchiti zvachinja chii chamuri kuona
ndiri kuona seunge zuva iri rakunge rakudzokera kuita seunge zuva rinenge richingocherechedza vezano PF nyika yeZimbabwe inyika inotaura vanhu vanopfuurikidza vezano PF chete inyika yevanhu vose saka zuva iri rinofanirwa kunge riri zuva riri rekuti ticherechedze zvishuo zvevechidiki
sei kuona kwenyu vazhuwawo sei mafambisirwo ekucherechedzwa kwezuva iri achinja
izvi zviri kuitika pamusana pekuti gurukota riri kutarisira nevezvechidiki mazuva ano rakanangana nezvemitambo zvemasports zvekuti zvevechidiki nhunha dzevechidiki matambudziko ari kuwanikwa kune vechidiki panyaya dzekuputa zvinodhaka zvinopedzisira zvavakanganisa utano hazvisi kunatsotariswa mararamiro evechidiki haasi kunyanyotariswa
chii chamungada kuona chichitwa nezuva iri
shuviro yangu ndeyekuti dai tadzosa zuva iri kuti tione kuti ramangwana revechidiki rakamira sei vamugabe vakanga vakamiririra zvikurusa kuti vechidiki chinhu chikuru chanofanirwa kunge chichiwanika kwavari ndechekuti vakwanise kuwana dzidzo chinhu chikuru zvakare chokwanisa kunge chichiwanika kwavari sevanhu vanenge vakuti vapinde mukuve vanhu vakuru vanozviriritira mumhuri dzavo ndezvekuti vawane mikana paupfumi hwenyika vawane zvakare mukana pamatongerwo anenge achiitwa nyika saka ndoo zvikuru zvandinenge ndichigona kungokumbira kune vari muhurumende nevese vemuno vemuzimbabwe kuti aiwa vechidiki vedu vakakosha ndoo ramangwana renyika maita enyu
avo vange vari vaimbova gurukota rezvevechidiki vapatrick zhuwau vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti vashandi vepaUniversity of Zimbabwe varamwa mabasa vachiti havana mari dzokushandisa mugwaro ravanyorera kumukuru wechikoro ichi muzvinafundo Paul Mafumo vashandi vanoti zvinhu zviri kuramba zvichipa uye mari yavanotambira haisisina basa munewsday makare mune nyaya inoti varayiridzi vari kumaka bvunzo dzezimbabwe schools examination council varamwawo basa vachiti zimsec yatadza kuzadzikisa zvayakavimbisa zvekuvabhadhara madhora ekuamerica makumi maviri nemashanu pazuva bepanhau resunday times rekusouth africa rinoti mbavha sere dzakange dzakapakata futi dzakapfurwa dzikafa mamwe mapurisa akakuvara zvakaipa musouth rand kusouth africa mbavha idzi dzinonzi chikwata chembavha makumi maviri nevashanu chinosanganisa zvizvarwa zvesouth africa zimbabwe nebotswana uye vakange vakapakata maak47 vachida kuba mari yaiendeswa kumabhanga yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
tindai vashamari vestudio 7 vedu endi vanasunga nyika yedu yezimbabwe ine nyaya yavanangu patinoitigwa namakupe nadouglas manzoro hei nezanuii haya zvanaana zvinotambisa matope tamba namatope vachitamba navanhu vakuru vachiena misoro nechembere neharabwa zvinonyadza nyika inonyadzisai ekwauchii kunogona kubudika munhu wange buda omboinda kune mwiri ombonozorora zvake manjezi nenyika dzakonavo dzeijingokuseka nozova mwana unobuda mumusha mune zhara vanomuseka zvimwe vevanhu vangosvika kumusha kwavamwe kwava kudyiwi zvinogwadza izvi asi aiwa zvimwe ari kuchaita kuda kwake unopindira ende unonyadzisa futi time kana ada
Takuara kuno ku South Africa nokurohwa nokurawa chinangwa chedu kuno ku South Africa chiri chekutsvaka mabasa saka vamunanga vagwazvi nizvozvo havazvi hazvipindi here munzeve dzavo vatigadzirirevo kana vachida havo zvokutonga ivo sematarira vanoda kutonga asi isusu sevana veZimbabwe tinodawo mutungamirira atidi kutongwa saka ha Zvatiremera kuno tinoitwa kakanje ndiri ku South Africa ku Pretoria.
Yangu yakanangana na president vamunanga kwavo. Zvimwe zvacho zvinoda kuti vaite vachisvodawo zvivarwa zvenyika. Shuwa here murume mukuru kuudza vana veZimbabwe kuti tichakudzvanyirirai kusvika mafa. Mashoko avo ekutaura kuti hakuna munhu achazotonga nyika inei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Hamuna mabasa. Tichari kutemera mari hadzisi kusvika zvizvarwa zvenyika zviri kubuda munyika zvichienda kune dzimwe nyika zvichitsvaga kuti pamwe zvingararama zviri nani murume mukuru achitaura kuti kwanzi ndichakutongai hakuna mumwe munhu anobvumidzwa kuenda pachigaro zvakafanana nokuudza zvizvarwa zveZimbabwe kuti ndichakudzvanyirirai kusvika mafa zvimwe zvacho zvinoda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhurike nzeve nekuti chero vakavhura maziso pfungwa dzisiri kushanda zvakangofanana zvinoda kuti njere dzevana veZimbabwe dzivhurike vaone kwavari kuita
tiri kudawo kutaura pamusoro pemanyepo ari kutaurwa navamunangagwa vachiti hakuna opposition ichazokunga nyika ndiri kudawo kuvabvunza ivo vamunangagwa kuti imi chinguri makavapo paukuru apa muchiri kufamba namudhara mugabe chiiko chamakabudisa izvezvi munongoramba muripo muchiti dzvanyerera izvezvi tiri mukati menyika dzisiri dzedu tichidzvanyirirwa tichidii pamusana penyu tinokumbirawo vamunangagwa kana zvichiita mumbobvava asi hatikukumbirei munofanirwa kuti mubvi Zimbabwe haisi yenyu ndeye vana veZimbabwe muri kuti dzvanyerera michimbobva ivo vane chikoro vapii
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465
0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasaina gwaro richatadzisa Russia kuti iwane chii zvacho kubva mukutyora kwayo mitemo inobata nyika zhinji. VaBiden vati ivo nemadzisahwira avo vacharamba vakatarisa zviri kuitwa neRussia vagoona zvekuita. VaBiden vasaina gwaro iri kana kuti executive order zvichitevera kusainavo kwaitwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin gwaro rekutambira varwi vemumwe matunhu maviri emuUkraine anoda kuva nyika dzakazvimirira. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
President Putin mutungamiriri wenyika yeRussian Federation vabuda pachena kuti vane zvinhu zvitatu zvavakanangana nazvo mumilitary exercise kana kuti mukusimbaridza kwavari kuita masoja avo akabatana nenyika yeBelarus. Bati chekutanga ndechekuti vari kuda kuti NATO idzokere kuzvibvumirano zvayakasainirana neRussia pakapera Soviet Union muna 1997. Muzvibvumirano izvozvo zvaisanganisira kuti NATO yaisazowedzera kuswedera kusvika kumabhodha kana kuti mahombekombe eRussia, zvinova zvinozoita kuti security yeRussia inge iri compromise.
VaPutin vanoona sei nyaya yokutemerwa zvirango neAmerica nenyika dzeNATO?
Vari kusungira ivo kuti nyaya yezvirango zveupfumi kana kuti masanctions ari kutaurwa neAmerica neNATO idzi nyika dzakatogara dzazvifunga nechekare, saka hazvina basa kuti Russia ichaita sei. Vachatsvaga mukana wokupomera Russia mhosva kuti vaise masanctions iwayo. Chechitatu, vataura kuti havasi kuzodzokera kumashure pakuita zvese zvavanogona kuitira kuti Russian Federation inge ine security yakakwana. Izvi zvinosanganisira danho ravatora nhasi rekurekonaiza kana kuti rekutambira matunhu Luhansk neDonetsk anga achitiwa akaraukira kubva kuhurumende yeUkraine inotungamirwa kubva kuguta guru reKiev. Saka President Putin vataura kuti vaisa rugwaro rwavo nhasi vachitambira matunhu iwayo, zvinoreva kuti ava matunhu anorangarirwa kana kuti anotonderwa neRussia sematunhu akazvimirira senyika dzakazvimirira dzega dzine vanhu vakawanda vanotaura rurimi rwechiRussian. Vataurawo zvakare kuti dambudziko riri pakati apa nderekuti America ndiye iri kutesvedzera kuti pave nekurwisana pakati peRussia neUkraine. Vadzokera munhoroondo yekudzoka kuna 2014 pakabitwa president wanga varipo Ukraine, President Yanukovych, vakabiswa nechisimba vachiti iAmerica neNATO vakakonzera izvozvo. Vakataurawo zvakare kuti pari zvino kutaura kwatiri kuita nhasi, NATO neAmerica vane vana mazvikokota vari muUkraine zvipangamazano zvemauto kana kuti mamilitary advisors vatori nemabhesisi ari muUkraine. Saka ivo vari kuti maonero avo seRussia zvinoreva kuti NATO neAmerica vatova nemabhesisi muUkraine, zvinoreva kuti ipfumo rakanongedzwa kuRussia. Saka havasi kufara nazvo izvozvo. Tati muchidimbu ndo zvavataura
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. European Union inobvisa zvirango zvayakatemera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mukuru weZimbabwe Defence Force vaValerius Banda naAmai Grace Mugabe. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoenda kumatare kumisa kudzingwa basa kwevarayiridzi vasiri kuenda kubasa. Vaimbova gurukota raiona nevezvechidiki vaPatrick Zwau vanoti National Youth Day rinofanirwa kuve revechidiki vose pasina zvemapato ezvematongero enyika. tashika kumagumo echurongwa chedi cha nasi kivaye nesuzwa gare manyuro anasi apotichu kubayezo jimwe na uu ini njini tanuno kawande liri Washington DC lichiti mosfera zakanaka.